Pari zvino harisati tava nehumbowo hunotirakidza kuti kana nhomba dzeCovid-19 dzakasiyana-siyana dzikasanganiswa dzinogona kukanganisa miviri. Humbowo hatitori nahwo hunotirakidza kuti dzimwe nhomba dzine simba shoma dzinotozoda kututsirwa nenhomba dzine simba rakawanda somuenzaniso. Vanhu vakabayiwa Johnson and Johnson yamainzwa pakutanga ichinzi inongobayiwa jekiseni rimwe chete unobva wakwana. Iye zvino zviongororo dzatiri kuita kwapera mwedzi mutanhatu dzakutitaurira kuti vanhu vese ivavo vanofanira kubayiwa eidha imwe yechipiri Johnson and Johnson kana kuti vachida kunyatsosimbaradza masoja emiri wavo vanofanira kutora nhomba yePfizer kana yeModerna. Izvi zvinoita kuti masoja emiri wavo avandudzwe zvakapetwa nemazana mashanu zvinobatsira kuti miri yavo inyatsosimba zvakanaka. Saka hapana zvapo zvatati taona pari zvino zvinogona kukonzera njodzi kana vanhu vakasanganisa nhomba dzeCovid-19. Asi zvinenge zvichida kunge zvichiitwa zvichiongororwa kuti mune remangwana vanhu ivavo utano hwavo hunozoramba hwakanaka here.
Kana munhu akambobayiwa kovhaccine achitanga patsva sezviri kukurudzirwa nehurumende, hazvizonetsi here sezvo munhu uyu achizopedzisira ava kubayiwa nhomba katatu?
Kana vanhu avakabayiwa nhomba yekuIndia iyo vakazopiwa dzimwe nhomba itsva dzavanozopiwa somuenzaniso toti vabayiwa Sinopharm yekuChina kana kuti vazopiwa Johnson Johnson kana kuti vazopiwa imwe zvayo nhomba kana Sputnik yokuRussia, vanhu ivava vanenge vatobetsereka zvakapfuura kupfuura avo vakangobayiwa Sinovac yega kana kuti vakabayiwa Covax yega. Nekuti pavanozobayiwa dzimwe nhomba majekiseni avo maviri eimwe nhomba, zvinenge zvaakureva kuti vatova nerimwe jekiseni retatu, kureva kuti masoja emiri wavo atosimbaradzwa zvakapetwa. Hazvina njodzi yatataona pari zvino, zvinogona kutova paya yatingati muchirungu advantage.
Chii chinofanirwa kungwarirwa nemunhu ari kuchinjanisa mishonga yenhomba?
Chatinokurudzira vanhu vanenge vakuzosanganisa kana kuti kuchinja nhomba, chikuru chatinovakurudzira ndechekuti vanofanira kunge vachitaura nana chiremba wavo kana nana mazvikokota kuti vaongororwe kuti miviri yavo inogona kutambira here nhomba idzi munguva yakadii. Semuenzaniso, tine nyika iri kudhuze nekuno kuAmerica, Canada. Canada vanhu vazhinji chaizvo vanosvika kuma60%, vazhinji vavo vaingosanganisa, vakapiwa nhomba dzakasanganisa-sanganisa. Vamwe vakabayiwa AstraZeneca, vakazobayiwa Johnson and Johnson, vakazobayiwa Moderna, umwe akabayiwa AstraZeneca neModerna, zvaingosanganiswa-sanganiswa. Se hatisi kuona dambudziko pavanhu ivavo nekuti nhomba zhinji idzi dzinongoshanda zvakada kundofanana.
Pane mushonga wenhomba unonzi uri nani pakutsipa kwevhaccine here?
Tatava neongoro yakakwana kuti nhomba ingashandiswa kutsiva Covax kune ava vakabayiwa imwe chete vasina kuzowana mukana wokubayiwa jekiseni ravo rechipiri ndeipi, nekuti hatina ongoro yakakwana kubva kuIndia kwaunogadzirwa mushonga uyu. Saka naizvozvo tingangoti kurudziro yatingapa vateereri ndeyekuti kana waakunosandura kana kuti waakunotora dzimwe nhomba patsva, zvakakosha kuti utaure nachiremba wako achiwo kuti aone kuti angakupanga zano rakadii, sezvo chiremba wako ndiye anenge achinyatsokuziva utano hwako pamwe chete newe, sezvo kurapwa kwemunhu iri partnership pakati pachiremba nemurwere.
Asi Dr. Guni, kana munhu achichinjanisa mushonga wenhomba anenge achingodzivirirwa zvakakwana hake here?
Kana munhu akachinjanisa nhomba sezvandambotaura, vamwe wacho vanenge vatova nemukana wakakura wakakahadzika kana kuti yatingati muchirungu advantage, nekuti anenge ane nhomba nhatu pane mbiri.